This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu kukadzi 11/2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire, nichitenda zvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Hurumende inoti vashandi havasi kuzowedzerwa mari dzavanotambira nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi, asi izvi zvinoshorwa nemasangano evashandi.
Banga guru renyika rinoti riri kutora matanho ekuona kuti mari dzose dzakaburitswa munyika zviri pamutemo dzadzorwa munyika.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights roita zvirongwa zvekuti vanhu vanzwisise kodzero dzavo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Governor webanga guru renyika vaJohn Mangudya vazivisa kuti vashandi vachazenge vasingawedzerwe mari dzemihoro kunyange hazvo masangano anomirira vashandi vehurumende achiti mari dzinotambirwa nevashandi ishoma zvikuru. Mutoredu wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Mugwaro raburitswa nebanga guru renyika reReserve Bank rehwaro hwekushandiswa kwemari yenyika kana kuti monetary policy statement, Governor webanga iri vaJohn Mangudya vati kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika haukodzeri kuti vashandi vawedzerwe mari yavanotambira. VaMangudya vati chinokwanisa kuitwa kudzikisa mitengo yezvinhu kuitira kuti pave nekukukwidzana mukutengeserana, zvavati ndizvo zvinoita kuti upfumi hwenyika hukure. VaMangudya vati kuwedzera vashandi mari dzavanotambira pari zvino pasina kusimbaradzwa kuri kuitwa upfumi hwenyika kunokonzera kuti nyika igwadame. Zvichakadai, sangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rasvora danho ratorwa navaMangudya iri. Munyori mukuru muZCTU vaJafet Moyo vati hurumende haifaniri kungomhanya kuita zvinhu isati yanyatsoongorora kuti zvinhu zvakambonyatsomira sei munyika.
Nguva dzakawanda haisi kwekutanga kuti vakuru vehurumende pavanoti vanoda kugadzirisa zvinhu vanongojamuka vasina kumbodzamisa pfungwa dzavo kuti ndezvipi zvinofanirwa kugadzirwa. Panyaya tiri kutaura nezvayo, mumwe anogona kufungidzira kuti muno muZimbabwe mawages ndiyo problem, asi kwete, haisiriyo problem. Saka tine dambudziko iroro kuti hurumende inongomhanyira patinoti pachirungu masymptoms here, asiri maproblems. Kana tingatarisa manyaya iri kutaura yemawages tichicompare nemuregion, mawages etu haisi problem, anenge ari pasi chaizvo.
VaMoyo vati vashandi vachatora matanho akawanda anosanganisira kutaurirana nehurumende kumusangano unenge uri pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi unodaidzwa kuti Tripartite Negotiating Forum.
Iyo zvino zvatiri kuita ndezvekuti titaure chokwati. Zvakashata zvimwe zvinoitwa zvinofanira kusangana nechokwati. Saka isisu nemaresearches takaita neumbo huripo tiri kuisa izvi papublic domain kana kuti maZimbabweans azvionere, azvizvire kuti haisi chokwati problem, haisi mawages. Saka kuratidzira kunouya nenzira dzakasiyana-siyana, haisiko kuti kupinda mustreet kudemonstrate ndiko kuratidzira. Vanhu vanogona kuratidzira nenzira dzakawanda. Iyo zvino tamboti titaure nehurumende kana tazosvika pachinhano chekuti tinopinda mstreet aiwa vashandi vachakurukura kuti iyo zvino tombopinda mstreet asi iyo zvino haisiyo nyaya iri kutarisirwa.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvevashandi amai Priska Mfumira kuti tinzwe kuti musangano weTNF uyu uchaitwa rini. Mumashoko avo vamangudya vatiwo vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitatu nezvidimu zviviri kubva muzana kana kuti 3.2% gore rino kuburikidza nenyaya dzekutengeswa kwezvicherwa kugadzirwa pamwe nekutakurwa kwezvinhu. Vamangudya vatiwo bhanga ravo richatora matanho ekusimbaradza nyaya yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zviuye kuzosima mari yazvo munyika zvichishandisa kambani iri pasi pebhanga iri yeHomelink. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Banga guru renyika nhasi razivisa kuti pane matanho ari kutorwa kudzora mari dzakabudiswa kunze kwenyika zvisiri pamutemo uye imwe mari yacho yakatodzoka munyika. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti dzinotyira kuti hurumende ichatadza kudzora mari yose yakabuda munyika zviri kunze kwemutemo sezvo mari iyi yakaburitswa nevanhu vane chekuita nezvematongerwo enyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekubuda kwenyaya yekuti pane zvizvarwa zvemuZimbabwe zvaichengeta mamiriyoni mazana maviri nemakumi nomwe madhora mubhanga reHSBC kuSwitzerland, iro riri kunzi raishanda richityora mitemo yekufambiswa kwemari zvakanaka pasi rose, mukuru weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vati hurumende iri kutora matanho ekuona kuti mari dzakaburiswa zviri kunze kwemutemo dzadzorwa munyika. Vamangudya vati patori neurongwa hwekudzora mari idzi uye dzimwe dzemari dzakaburiswa zviri kunze kwemutemo dzatova munyika. Vamangudya vazivisa kuti imwe yemari mamiriyoni zana emadhora ange ari kunze kwenyika zviri kunze kwemutemo yakatodzoka zvichitevera zvisungo zvebhanga ravo zvekuregerera nekupa mukana kune avo vari kuchengeta mari kunze zvisiri pamutemo kuti vaidzore. Vati mamiriyoni makumi matanhatu nemasere emari iyi akatodzoka uye bhanga ravo riri kuramba richitaura nevanhu nemakambani anochengeta mari zviri kunze kwemutemo kuti adzore mari iyi. Asi varamba kutaura zvakawanda pamusoro penyaya yeHSBC vachiti pari zvino vachiri kuongorora kwakabva mari yevanhu vanonzi vaichengeta mari kubhanga iri. Pasi pemutemo zvizvarwa zvemuno zvinoshanda kunze kwenyika zvinobvumidzwa kuchengeta mari kunze kwenyika, asi mutemo haubvumidze kuti vanoshandira muno kana vemabhizimisi emuno vachengetedze mari kunze kwenyika vasina kupiwa mvumo neRBZ. Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vati mari ichanetsa kuzoka kwayo. Vati izvi zvaitwa nevakuru vakuru muhurumende nemunyaya dzezvematongerwo enyika uye hapana anokwanisa kuti vadzore mari idzi.
Maonero angu ndeyekuti mari iyi ichatambudza kuti tiiwane. Ndichiona sekunge tinogona kungorecover maybe 20-30% yemari iyoyo tichinge tagona, asi imari yakanyura iyi yakaenda enda shungu yedu ngaiende pakuedza kudzivirira kuti zvinhu zvakadai zvisaitike zvakare.
Vatiwo panofanira kudzikwa mitemo inopa masimba kubhanga guru renyika kuti riongorore mapindiro nemabudiro emari munyika. Vamwe vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vachishanda vakazvimirira vaJames Joa vaudza Studio 7 kuti zvinotoda kuti veRBZ vasunge dzisimbe kuti mari iyi idzoke kumusha.
Mari idzoke zvakatiwo mei. Nekuti zvinoenderana nekuti mitemo yebank iroro rinova iro rakaiswa mari nevanhawa inoti kudii. Zvakare kuti vakuru vemuno kunyanya veReserve Bank vanokwanisa kuita hurukuro dzakaita sei nebank iroro kunge kuti mari idzo dzinge dzichidzoka.
Asi vamangudya vati vane mari dzichiri kunze vanosanganisire vaye vasina kuunza mari mushure mekutengesa zvinhu kunze kwenyika, vakatanga kuchengeta mari kunze kwenyika vasina mvumo yeRBZ, pamwe nevaya vaita mabhizimisi muno asi vachinochengeta mari yavo kunze kwenyika. Vamangudya vati pane zvizvarwa zvakawanda zvemuZimbabwe zvinogara kunze kwenyika uye zvizhinji zvavo zvave kutumira mari kumusha. Vati mari inotumirwa nezvizvarwa zviri kunze kwenyika yakakwira kusvika pa$840 million gore rapfuura kubva pa$790 million muna 2013. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the voice
Bato rezanupf riri kuita musangano wepolitibureau nhasi pamuzinda waro wezanupf headquarters muHarare. Musangano uyu uri kuuya mubato muchine kunetsana kwakanyanya kubva zvaitwa kongresi yebato iri muna zvita iri kuramba kutambirwa nevamwe vakuru vakuru. Vakuru vebato vaudza Studio 7 kuti nyaya dziri mugango dzinosanganisira nyaya yebhavhudhe remutungamiri webato iri, vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, uye nyaya yegwara rezveupfumi reZim Asset. Bhavhudhe remutungamiri wenyika riri gomusi wa21 mwedzi uno, uye mhemberero idzi dzichaitirwa kuVictoria Falls. Panyaya yekugadzirisa upfumi, Zimbabwe iri kuwana rubatsiro kubva kuChina, asi bepanhau reHerald ratenda nhasi kuti zvange zvichitaurwa nevakawanda kuti China iri kubhadharisa Zimbabwe mari yemitero yakawandisa ichokwadi. Hurumende yeChina inonzi iri kupa Zimbabwe zvikwereti zvemabhizimisi, asi ichibva yaimanikidza kutenga zvinhu zvekushandisa kubva kumakambani ekuChina, asi mari yemitero yezvinhu izvi inenge yakakura zvakanyanyisa. Nyaya yokuti poitwa sei nevaiona nezvekufambiswa kwemabasa mubato vaDidmas Mutasa yange ichifanira kuzeiwa, asi zviri kunetsa nekuti imwe nhengo yekomiti iri kuvaongorora amai Grace Mugabe vanonzi vasati vadzoka kuzororo mushure mekuoparetwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wezanupf vaSimon Kayamoyo, avo vanzi vanga vachiri mumusangano uyu. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya kuti tinzwewo maonero avo.
Vari kuuranidza kuti havasisiri nebhara rokuti vogadzirisa sei nyaya yezvematongerwo enyika nenyaya yezveupfumi hwenyika. Chavaikwanisa kutodhisikadza pamusangano wavo ndokuti vamugabe vachingozorora. Voona kuti vangatsvaka vamwe here mumusangano mavo vanokwanisa kugadzirisa upfumi hwenyika hwaenda kumandondondo. Ike zvinezvi munyika munomu 84% yevanhu havasi employed according kumareports ari kubva kunana ZCTU. Vanoratidza kuti 84% yevanhu havasi employed. Munyika muno maindastry ari kuvharwa, hapana manew jobs ari kucreatwa. Indastry hakuna production, hakuna vanhu vomuZimbabwe nevanhu vekunze vari kuunza kuzosima mari dzavo kuti makambani avhure mabasa awanipe. Nekuti hurumende iyi ihurumende inoita zvinhu zvayo muchivande, hakuna munhu ane mari dzake anokwanisa kuuya kuzongoisa mari dzake vana Jim Kunaka wozongoya woti kwai tipe 51% pakambani yako.
Tiri kunzwawo kuti iwo makambani ekuChina pachirongwa cheZim Asset ichi vari kunzi vari kubhadharisa hurumende mari dzakawandisa dzemutero zvichienzaniswa nemakambani akazvimirira. Zviri kukushamisa here?
Aiwa, zvitishamisi nokuti nenyaya yedesperation yekushaya zvokuita kuri kuitwa nezano, maChinese aya akutora advantage yekushaya gwara nekushaya zano rokuti vanhu avogadzirisa upfumi sei nenyaya yavo yekusekugona kudyidzana nedzimwe nyika zvakanaka dzomuregion nedzekunze. Saka maChinese vakuita zvavanoda, plus maChinese ava vanhu vari corrupt. MaChinese ari corrupt, hangozi corrupt chete, vanopa sevhisi yakadhakwa kana kuti sevhisi isina musoro. Zvinhu zvavo zvavanotengesa vanounza masecond class goods kuno kuAfrica. Sevhisi yavanoita haibatsiri, maChinese vari very corrupt. Vati vanobatsirwa pacorruption yavo nokuti vanhu vacho vavanodhila navo vemuzano vanhu vanotori necorruption, vanhu vasina kana nyadzi.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare.
Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR nhasi raparura urongwa hwekupinda muvanhu richitsanangura nezvebumbiro remitemo idzva. Sangano iri raparura urongwa uhu muchitungwiza nebulawayo, uye rapawo vagari magwaro ebumbiro idzva iri akarerutswa mururimi rweShona, Sindebele nechirungu. Mumusha wechitungwiza, sangano iri ranga rakabatana nesangano rinomirira vagari rechitungwiza Residence Trust. Mutauriri wesangano iri vakumbira remafunda vanoti misoro yenyaya yanga yakanangana nemisangano iyi iri mukodzero dzevanhu panyaya dzemvura, utano, dzidzo, pekugara pamwe nekodzero sezvizvarwa mune zvakasiyana-siyana. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Chirongwa chataatanga nhasi mugore 2015 kuchitungwiza pamwe chete nekuburuwayo chirongwa chatiri kuti seZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kubatsira kutora bumbiro idzva kana kuti zvima progressive elements zvatakaona zvakakosha zvakafanira zvakanaka mubumbiro idzva ndozvataenda nazvo kuvazvarwa zvekushitungiza kana kuti zvazvarwa zveZimbabwe kuti onaiwo zviripo izvi ngatitaure kodzero dzenyu dzakakosheswa pasection dzakati dzakati bumbiro idzva rinoroya kuti zvakati zvakatatu urikuzama kudzidzisa vana veZimbabwe kuti bumbiro idzva riripo iri rinochengetedza kodzero dzenyu nenzira dzakati dzakati takazoona kuti hatisi tose tingaita ruzivo irwi ndosaka tatora magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights takabatana nevakomana nevasikana vekuchitres kuchitungwa resident trust kuti tiende kumusha wenyu kwaseke kuwanuko tinovaudzawo tinovadzidzisa kuti ndozviri bumbiro idzva iri ndozvinofanira kunga zvichiremekedzwa saka ngazviitwe.
Pane matambudziko here amanga muchiona aita kuti musvike pakutora matanho iwaya?
Isusu takangoonawo kuti dzidzo chinhu chakanaka maningi muchirungu anoti information is power. Ine simba kuti bumbiro idzva zvarapo kudai so tiri kutiwo seZimbabwe Lawyers for Human Rights tirikutoitawo kacontribution kedu karibatsiro kedu kadiki diki kekuti tiri kutora kuti ndobumbiro inyi idzva rako iwana veZimbabwe. Section yakati neyakati inotaura kuti tichengetedzai kodzero ngadzirespekte vana veZimbabwe vane kodzero dzekudzidza vane kodzero dzeutano hwakanaka vane kodzero dzekugara pakanaka ndobva tirikuzama kuti titi kodzero dzevanhu dzisarambe dzichimbundikidzwa.
Ivo vanhu vamasangana navo vatambirawo sei danho irori?
Kushitungurira tafamba zvakanaka chaizvo uyewo tafara kuti vagari vepaseke vauya nezvichemo zvavo kwatiri tatofarawo zvikuru kuti tine zvichemo zvakawanda zvavauya kwatiri vachiti ti bumbiro idzva redu ratakavhotera muna 2013 nameiriyeri vachemawo kuti havasi tavamborionawo zvinhu zvatikatamadza zvikuru kuti bumbiro shuware rekuti rane tatova makore mairi makore matatu rava kushanda muZimbabwe nemhaka iri sati rako kuvagara wekushitungiza zvikadaro kuvagara wekushitungiza shuwa shuwa vari mudhuze nemunezi vemuharare mudhuze nemucapital city ko vari kwedu kwavhumbunu ko vari kwedu kumbire ko vari kwedu kucholocho.
Avanga vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Pa Facebook page pedu endai pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Muverengi wenhau paterevizhen yeNBC muAmerica, Brian Williams, uyo ane mukurumbira munyaya dzekuburitswa kwenhau, ambomiswa basa kwemwedzi mitanhatu asingatambiriswe mari. Izvi zvaitwa zvitevera mashoko aakataura munguva yehondo yekuIraq, izvo asina kuita achitaura zvinhu zvaanonzi igudzira mukanwa. William, uyo ane makore makumi mashanu nemashanu, uye akakumbira regerero asi anga achiferefetwa nekambani yake NBC.
Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica rabvuma kuti mauto emuAmerica akauraya mumwe mukuru mukuru wechikwata cheAl-Shabaab, Yusuf Deg, nemumwe wake musi wa31 ndira. Deg akafa mushure mekurwiswa nendege dzisina vatyairi kana kuti madrone.
Varwisi vekune dzimwe nyika vari kuenda kuSyria nekuIraq kunobatsirana nechikwata cheIslamic State vanonzi vari kuramba vachiwedzera, zvisinei kuti munyika idzi muri kukandwa mabhambo akawanda neAmerica nematsawira ayo. Nyanzvi mnya dzezvekurwiswa kwema gandanga muAmerica dziri kuronga kuudza komiti inoona nezvekuchengetedzwa kweAmerica kuti varwisi ava vanodarika zviuru makumi maviri kubva munyika makumi mapfumbamwe vapinda muIraq neSpain. Mukuru weNational Counterterrorism Center Vanik Ramsamsen vachaudza komiti yeparamende iyi kuti varwisi zviuru zvitatu nemazana mana vari muSyria. Vanonziwo vanobva kunyika dzekumawirira dzakabudirira uye kunyika dzinonzi dzinosvika zana nemakumi mashanu.
Nyaya yekubhadhariswa kwevatyairi vedzimotokari mari dzemafaindi pamaroadblocks nemapurisa iri kuenderera mberi ichinetsa munyika, vakawanda vachitsigira mashoko emutongi wedare Justice Francis Bere ekuti nzira inoshandiswa nemapurisa kubhadhara mari idzi kazhinji haisi pamutemo. Mumashoko avo nezuro, mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vakati havasi kuzoteerera mashoko avabere vachiti mapurisa acharamba achibhadharisa vatyairi mari dzemafaindi kana vatyora mutemo. Mutauriri wehurumende vaJonathan Moyo vakatsigirawo mashoko emapurisa aya. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu Arnold Tsunga vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vanotsigira mashoko avabere vachiti vanhu havafanirwi kumanikidzwa kubhadhara faindi asi kuti vanofanirwa kupiwa mukana wekupikisa tikiti ravanenge vapiwa kudare redzimosva kana vachida.
Kana munhu achipomerwa mhosva, ngatimbodari kupomerwa mhosva yekuti pane zvaatadza mumugwagwa, kana munhu iyeye asikuwirirana nemhosva yaari kupiwa nemapurisa, nyaya yacho inofanira kuendeswa kumatare pane kuti mapurisa azvipe simba rekuti iwo ndowa kubva watotonga nyaya, nekuti varofungidzira kuti pane mhosva wobva watotonga nyaya yacho wotogura kuti munhu uyu tamubata nemhosva yi, saka takamupa faini takubva tatomutorera nemota. Izvozvo zvinenge zvakuita kuti inonzi pachirungu fair trial inge isingabudi zvakanaka. Fair trial kuti munhu atonge zvakanaka zvinoreva kuti kana akasawirirana nemhosva yari kupomerwa panguva iyoyo anofanira kupiwa mukana wekugadzirira nyaya yake, oenda kumatare edzimhosva nyaya yacho yotongwa zvakanaka. Pachiuya ufakazi unoratidza kuti mapurisa sei wachipomera mhosva iyoyo, nyaya yacho kana yatongwa zvakanaka ndopa anozochiita mvumo manje yekuchitora mari kana kutora property yemunhu. So kungoti spot fine inofanira kungoitwa even panyaya yekuti munhu ari kuita nharo nezvaonwa nemapurisa zvinenge zvakunze kwemutemo.
Mapurisa pachao ari kuti nyaya iri kutaurwa nemutongi wedare iyi haina zvainoreva nekuti hauzi mutongo wapuwa mudare, muri kuzvionawo sei?
Ya, kana usi mutongo wapiwa mudare kuti mugone kutorera munhu mari iye kana achifunga kuti mhosva yamuri kumupomera ari kuiramba, kana achifunga kuti mukada kutora property yake imota yake iye achifunga kuti no zvamuri kumuti akanganisa haasi kubvumirana nazvo, zvakureva kuti mapurisa akuita inonzi prosecutor, woita jaji, wobva waita executioner kuti uri kutonga nyaya iwe uri sapotsonga uri mufakazi chete.
VaArnold Tsunga igweta rinorwira kodzero dzevanhu vanga vachitaura vari parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari kwaMutare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yanetsa yekubhadhariswa faindi pamigwagwa iri kuitwa vatyairi vedzimotokari nemapurisa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, chitumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yashika nguya tinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Munyori wekutanga anonzi Mashao Chukuvanyanga anonyora pafacebook achiti muri sei Blessing naJonga
Basa sebasa varume tinotenda nekutipana udze chokwadi. Mure saivose vanondiziva ndiri kuchiweshe.
Mumwe anoti ndinonzi Prosper Jomaya anoti wo munofara here Blessing na Jonga. Basa sebasa varume munogona. Ndini Prosper kwa Mutare.
Nasi vatereri vanenge vaita nungo dzokunyora tangowana tsamba mbiri asi zvisinei nguva yedu tinoramba tichingo kukurudzirai kana dai yakaita shanje kana yakasata shanje takasununga kuverenga tsamba dzenyu nyorai kuno muchitumira matsamba yenyu muchikwanisana kumwe muchiwana mukana wokwasana nehama neshamwari pa Studio 7 email yedu inoti studio7@voanews.com kana ari matext message Blessing kana WhatsApp vanokwanisa kutitumira kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora zvakare namba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu. Endai pa www.facebook.com/.voashona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona. Tosangana zvakare muchikamu chedu chatinoverenga zvamunenge matinyorera.
Muchikamu chedu chenhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chiri kutarisira kutamba muSouth Africa nesvondo. Pamutambo wechikwata ichi wekutanga pamakwikwi eWorld Cup Cricket achatanga kuNew Zealand neAustralia nemugovera. Chikwata cheZimbabwe chakakwanisa kukunda zvikwata chikwata cheSri Lanka mumitambo yokuedzana simba, izvo zvinonzi zviri kufadza vatsigiri vazhinji vemutambo wecricket. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 navamuzi wetu Adebe vanongorora mitambo kuti tinzwe zviri kuitika pamusoro pemitambo iyi.
Tese toziva kuti Zimbabwe yanga ichitambudzika ichienda kuWorld Cup, saka vanhu vazhinji vanga vasina kutarisira kuti vange vachitamba sezvavaita pamawarm-up matches aya. Saka vanhu vazhinji vakatarisira kuti kana mukombe wakunyatsotangisa wotora fomu iyoyo voenda nawo mberi. Iyezve vakatarisira kuti vange vachipinda kuSuper 8 pamastages eiyoyo World Cup iyi.
Muchitarisa matambiro ari kuita Zimbabwe pari zvino, mungati zvii zvaiita kuti pari zvino vawanikwe vachitamba zvakanaka? Tichiona kuti vakabva kumusha zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka. Tichitarisa nyaya dzekusabhadharwa kwevatambi nezvimwewo.
Toona kuti iye zvino kuna new coach ave kukocha Zimbabwe, saka zvinogona kuti zviri inge iri nyaya yekuti maybe akwanisa kutanga achimotivate team yemuZimbabwe. Iyezviye kana vanhu vawana nguva yokuti vatambe kuWorld Cup, vanoziva kuti vanogona kuti vange vachiwanawo mamwe macontract kana vakatamba mushe, saka ndezvime zvinogona kuti zvinge zvichimotivata vatambi veZimbabwe kuti vange vachitamba zvakanakisa pamawarm-up matches aya.
Makatarisa icho chikwata chiri kuWorld Cup, tingatarisire vatambi vapi kuti vatambe zvinonwisa mvura?
Tinavo vatambi vagara varimo muskwad yemuZimbabwe. Varipo vana Captain Elton Chikumbura, tina Hamilton Masakadza. Masakadza toziva kuti anogara achiita izvi zvavanoti kubreka marecords matambi veZimbabwe, saka takatarisira kuti ange achifambira pamberi achiita izvozvo. Saka ndivame vatambi vanogona kuti vange vachimotivata Zimbabwe kuti itambe zvakanakisisa.
Uyo anga ari muongorori wemitambo musi wedu Adebe achitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari muulawayo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Hurumende inoti vashandi havasi kuzowedzerwa mari dzavanotambira nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzoupfumi, asi izvi zvinoshorwa nemasangano anomirira vashandi.
Bhanga guru renyika rinoti riri kutora matano ekuona kuti mari dzose dzakaburitswa munyika zvisiri pamutemo dzadzoswa.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights roita zvirongwa zvekuti vanhu vanzwisise kodzero dzavo dziri mubumbiro idzva remitemo yenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Sandra Nyaira naChris Kande.